Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosanga na zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 19/2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Inotadza kuita Congress yayo yechimbi chimbi. Hurumende yekurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoona sokuti basa ravari kuita raka mira zvakanaka chaizvo vari kutarisa kumarudzi avanhu vakasiyana siyana yatingatiite kubvira kuvarungu vari kutorawo varungu vakaita savo vari kutorawo vatema vagotoravo vaamerican vaya vakawanikwa nomunyika zvisati zvamboitwa nehurumende ipi zvayo muamerica
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzorumbidza maombiro ari kuitwa dare remakurukota nava Joe Biden Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Yatadza kuita Congress yayo nhasi yechimbi chimbi yekutsvaga achatora chigaro chakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave
Hurumende iri kukurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19 kuitira kuti igotora matano akafanira sezvo vakavanda vevanhu ava vari kutambura zvikuru nekuda kwechirwere ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakabuda pamusangano wakaitwa muGweru neZuro pakati pesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Muzvare Belinda Msesengwe, vesangano reMidlands Association for the Protection and Welfare of the Blind, vakati vakaremara vakawanda, vanorarama nekupema, vamwe vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Muzvare Msesengwe, vakati kunyange hazvo hurumende yakarerutsa mitemo yelockdown, vakawanda vakaremara, havasi kukwanisa kuwana chauviri, nekuti veruzhinji havana mari, nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika. Vakatiwo, kunyange hazvo hurumende yakaisa chirongwa chekubatsira vanotambura. Nekuvapa mari yekubatsirikana panguva yeCOVID-19 vakaremara vakawanda vazvigwana mari iyi izvo zviri kuita kuti zvinhu zvivaomere
zvamboenani asi zvichakabata kuvamwe vedu ndokuti masanitizer chavo hapatorina handizivi kuti pangagadzirikwa sei kuti vari disabled vakwanise kuwana masanitizer vakwanise kuwana mamaski Ndokuti kuti ndigone kuwana mari yekutenga maski, masanitizer, pachakangorema masti unanhasi uno.
Mzare msesengwe wakatiwo, rimwe dambudziko guru rinosangana nevasingaone kunyanya, inyaya yekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere cheCOVID-19.
Ipapo pakanyanya kuposheka zvikurusa, nekuti papasi vangafangwa kuti pakatanga paitwa ma braille papers tigone kunyango kuverenga otoga. Zvakatinakira izvozvo kuti ndikaona information yakaiswa in braille ndogo na usiverengera ndoga. Ndoti vamwe vedu hatisi tose katine ma radio, hatisi tese tine ma TV yekuti ndichagara pasi ndoteerera.
Mukuru wezangano re Quadriplegic and Paraplegic Association of Zimbabwe, amai Audrey Rusike, vakatiwo vakaremara vakawanda vanoda zvikwanisiro zvinovabatsira mukurarama kwavo nguva nenguva, asi nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu vakawanda vavo havakwanisi kuzvitenga.
Tikuona kuti pamunhu wakaremara takaafektwa zvakanyanya, chekudya mumba hamuna, zvekushandisa zvacho kuti ndisabatira chirwere hapana, nekuti seni ndiri pauche ndinobatsirwa kusu muzwa kuinda pauche, kana nichida kukwira mubhazi masupuko akati kuuyawo ndinosumudziwa. Asi iye zvino tikatarisa masupuko mazhinji haana masanitaiza, ndirungosumudzwa nomunhu haana maoko ake, ndobatira pasimbi dzisina kusanitaizwa. Saka tinipa exposure yakanyanya panyaya dzokubatirwa chirwere, nekuti tiri kubatsirwa navanhu vasina zvakakwana, isiwo tisinawo zvakakwana.
Munyori mukuru wesangano rezadhr Dr. Norman Matara vakaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvaka buda pamusangano uyu zvakakosha zvikuru, sezvo zvichibudisa pachena mamwe matambudziko ari kusangana nevakaremara panguva ino, asi ri kutaurwa nezvavo.
Kana takagara semapolisi makers tichisa mapolisi ekutrya kudzivirira vanhu, tinofana kungewo tichitarisawo vamwe vanhu vakasiyana siyana, nekuti tanzwa nhasi nekuti kune vamwe vanoshanda nevana vanoita zvecerebral palsy, vana vari kurarama vane disability. Isusu takati vanhu vese ngavapfeke mask, but tanzwa nzi kuti vana ava vari kunetsekana nekuti havakwanisi kupfeka mask, nekuti condition yavanayo inoita kuti vanogara vachibuda rute mumakanwa. Saka isusu tinenge takangoti munhu pfeka mask, but munhu yeye hakwanisa kupfeka mask, kwatova affected.
Sangano rezadhr riri kuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana siyana munyika nechinangwa chekuda kuziva matambudziko ari kusangana neveruzhinji pakatariswa dambudziko rechirwere cheCOVID-19, kuitira kuti rigokwanisa kupanga mazano anozobatsira kuhurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa munyika nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu negumi nevatanhatu. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu zana nemakumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru gumi nezviviri nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 12,047. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mashanu nevasere nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana masere nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 1,837. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kufara zvikuru nemaumbirwo ari kuitwa dare remakurukota nemutungamiri weAmerica achangobva mukusarudzwa vaJoe Biden. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika Professor Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa navaBiden hazvisati zvamboitika munhoroondo yeAmerica yose.
Tinoona sokuti basa ravari kuita rakamira zvakanaka chaizvo, vari kutarisa kumarudzi avanhu akasiyana siyana yatingati kubvira kuvarungu. Vari kutorawo varungu vakaita stavo, vari kutorawo vatema, vagotorawo vaAmerican vaya vakawanikwa vano munyika, zvisati zvamboitwa nehurumende ipi zvayo maAmerica.
Kune vamwe vari kuti izvo vaBiden sezvo vakavhoterwa nemadzimai anodarika zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana, dare ravo rinofanirwa kunge richiratidzawo kuti rine madzimai akawanda kudarika vanhurume. Munoti kudii nazvo?
Handizvo maumbirwa anoitwa hurumende kuti titarise kuti ninge wakafuterwa nani, saka ngaachipai vavavo zvigaro zvakawanda. Aiwa, hurumende inoumbwa zvichitariswa kuti vanogona mabasa acho ndavapi, zvisinei nokuti vakavhoterwa nani. Pamwe vakavavhotera vacho madzimai akawanda, madzimai vomamwe anenge asinawo kunyanyo kufunda funda zvakanyanya kuti vangatora nzvimbo idzodzo. Hurumende haiumbwi nekufevhana noruzivano, ndo zvinozonge zvaakuzo kusazobuda zvakanaka mberi kunoenda. Saka zvavari kuita zvakanaka izvo zvichazoonekwa mberi kunoenda kuti yabuda sei hurumende yacho. Tikatanga kuzvishora izvozvi vasati vapedza zvavari kuita, zvinobva zvazovhiringidza urongwa hwavari kuita. Asi vanoziva zvavari kuita, vanoziva vachaisa imomo, zvisinei nokuti vakadzi ngavaite vakawanda kudarika varume kana kuti varume ngavaite vakawanda kudarika vakadzi. Aiwa, ikoko kukatiwa kuvhiringa kwavari kune kuchiita vanhu ikoko.
Nyaya yemarudzi mudare remakurukota rava Biden iri kutaurwa nezvayo. Zvii zvingaitwa nava Biden senzira yekufadza vanhu vakavafotera?
Zvavakaita ndezvokuona kuti vasimbiridza chaizvo munhengo dzose dzehurumende, zvisinei namakurukota chete, kuti vawanzevo vaya vanhu vamwe vemarudzi mashoma-shoma vanga vasina kunge vamboiswa muhurumende nomunhano zvake, kuratidza kuti unjere, kuratidza kuti ruzivo harungowanikwi chete kumarudzi avanhu vakawanda munyika. Kunowanikwawo kuna ivo vatoti maminority vavashoma vakaita sama Native American vainzi maRed Indian vaya, kwakatorwawo amai vari ikoko. Kuvatema kwakatorwawo vatema vari ikoko, varume navakadzi. Kungoshaini kwakatorwavo vana vaButijaji navamwe vachatorwa ikoko. Saka varikuda kuratidza kuti ruzivo muupenyu hungava hwenyika ipi hakungobvi kubato ravanhu vamwe chete.
Munoona dare remakurukota rava Biden rine mutsauko wakadii takatarisawo dare remakurukota remutungamiri wenyika pari zvino vaDonald Trump?
Rine mitsauko yandingati nemitsauko yakakura yatiri kuona miviri yokuti vari kusarudzwa navaBiden izvozvi vanobva kumapata avanhu vakasiyana-siyana. Number one, vari kusarudzwa navaBiden zvekare vanhu vanoruzivo vakambotonga vanhu vatingati vari qualified vaiva vakamboshanda navo vamwe vacho muhurumende yavaiva vaBiden yava Obama. Saka tikatarisira yavaTrump, vaTrump vainge vaingorerekera kutora varungu vakawanda chaizvo. VaTrump vainge vaingotora vamwe vanhu vavasina kana ruzivo rwokupinda muhurumende, nokuti ivo vaTrump vavasina kunge vambotonga mubazi ripi zvaro rehurumende kana kuti vakamboita MP. Saka zvinenge zvinhu zvakasiyana zvatiri kuona zviri kuitwa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio kuno kuAmerica.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Bulgaria iri kupomera mumwe wevamiriri veRussia munyika iyi mhosva yekusora. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBulgaria rapa mumiriri weRussia maawa 42 kuti abve pamuzinda weRussia muSofia. Asi Russia inoti mhosva iri kupomerwa chizvarwa chayo haina musoro wese. Sangano reUNICEF raita chibvumira ndisati chamboitika nechikwata cheTaliban icho chiri kurwisa muAfghanistan. Chibvumirano ichi chichaita kuti zviuru nezviuru zvezvikoro zvitange kudzidzisa munzvimbo dziri pasi pechikwata cheTaliban. Vadzidzi vanodarika 140 ezviuru vachange vachiita zvidzidzo zvavo mudunhu rine vadzidzi vanodarika 3,300,000 ezviuru vasiri kuenda kuchikoro muAfghanistan. Yashika nguwe ya kutitinzwe, chirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko tiri kutefenyura tiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe. Uyezve vari chiremba chechidzimai. Dr. Muchatuta vakawanikwa ivo vari mumwe weavo vakawanikwa vachibaiwa nhomba yekutanga yePfizer inodzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Dr. Muchatuta vanoti ivo vakatarisira kunge vachibaiwa imwe nhomba yechipiri gore rinouya. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvakamira sei pari zvino mushure mekunge vabaiwa nhomba iyi nemusi wechitatu.
Izvi ndokunzwa hangu zvakanaka. Ndakabaiwa musi wechitatu. Ndatomuka nhasi ndikatoenda kubasa, ndikatonorapo vamwe vangu vachitsvaga kurapawo nhasi. Nezuro ndakatombomuka ndichitombotimwa nemusoro, ndakatimwa nemusoro rwezuva rese nezuro, but zvanga zvisina kungonyanya nekuti ndakazongotorwa zvangu kuti paracetamol ndikambonwa mvura ndikambozvipikira tii. By the time pakazosvika kumanheru medication yangu yatombopera. Ndikambonzwa akangorwadziwa kungonzwa mwiri kunge zvezvinomboitika pano patinombobatira flu. Ndokungonzwa kwandakangoita zuva ranezuro. But ndakazonwa paracetamol sezvandataura pandikatoswera manheru ese nhasi makuseni ndikamuka ndichienda kubasa.
Nhomba idzi dzinotorwa dzakawanda sei?
Yatirikubayiwa kunoku yakaitwa nePfizer ine madoses 2. Saka yekutanga ndo yandakabayiwa musi wechitatu. And then unozobayiwa yechipiri papfuura mazuva 21. Chikonzero chekuti ubayiwe iwayo ari 2 is because pakaitwa matest achina pavaitesta vaccine achina kuona kuti inoshanda here. Vakaona kuti paunotanga kubayiwa nhomba yekutanga iyoyo ingori successful 52% of the time. Ukazobayiwa yechitu ndopavakaona kuti success yachina yekudzivirira COVID inokwira kusvika 94%. Ndosaka zvakunzi izvezvi tinobayiwa 2. Saka izvezvi ndakabayiwawo yangu yekutanga December 18, tazobayiwa yechipiri yachina and the last one January 6. Saka tisainge tichikuudzai kuti zviri kufamba sei mazuva anotevera kusvikira tazotora yechipiri yacho.
Semudzimai, zvii zvamungataurawo vamwe vakateerera vari kutya kutora nhomba iyi?
Sendingataura ndechekuti sevanhu vechikadzi tisitotarisa kunge tinenge tiri vanhu vanogaidha, unoita achigaidha mafamilies edu mukuchuza zvinokwange zvichiunza health mafamilies edu. I hope kuti munhu wese anopedza nguva yake achinyatsokuteerera, achinyatsokufunga kuti zvii zvaanoona zvinge zviri helpful to their family, kune vana vake, kune hanzvadzi dzanyu, kana naamai nanababa, kuti kuona kuti ukaiwana vaccine yavo vanhu vanenge vari high risk vanokwanisa kunge vachitobatsirikana nekuti isusu tinge taiwana. Also kana iwe uri wemunhu wotonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, isusu ndisovanhu vacho vanofanirwa kuwana nguva vachiexplainerawo vamwe vasiri kunzwisisa, tichivabatsirawo kuti vanzwisise kuona kuti how important this vaccine can be for everyone.
Vamunenge muri kuti vanhu vane high risk vanhu vakaita sei?
Saka vanhu vakawanda vanonzi vane high risk vanhu vanowanikwa vaine high blood pressure, especially vaya vane pressure isiri kumwiwa mapiritsi, vane diabetes isina kunyatsokuchengetwa, vane cholesterol yakati wandei, vakamboita vane zvimwe zvirwere zvakangodaro daro kungana lupus, zvimwe zvina ana arthritis, zvokuti zvinongokanganisai muupenyu or anything chamunofanira kumwa muchimwa mapiritsi. Vamwe vanonzi vari high risk vanhu vari obese nevanhu vakabati kure, vanhu vanowanikwa vari over the age of 65 ndo vatakambotanga chiti vari high risk. But zvitakuona kuti nechirwere checovid munhu wese wese anokwanisa kunge atorongoch anokwanisa kutongoiwana. Vamwe vanokwanisa kuwanikwa vari high risk as well vane maimmunocompromised diseases senge iyo arthritis yanamboreva kana HIV, especially vasinganwe mushonga we HIV. Kana uchinwa mushonga wako we HIV actually unongotori nani se unongotowane go risk against ana ne asinao.
Imichi chakaita kuti mufunge kuita chiremba se mudzimai.
Ndakaenda Goromonzi High School ndokwandakaitira high school yangu. Vanhu famchato kuti actually vakaunda achina ma postori. Saka ndakangokuro ndisingono ndanda kurangu muchipostori but anambuya vedangu ari ma postori. Ndakangokuro ndisingono ana gogo vachito zvekunamata zvavaiita vachito zvavanhu vangu actually vangu ari murapi. Ndakatanga chitomboseko zvangu mama vangu na mama chito seko achiti ah saka uda kuitawo murapi sambuya wako pandanga ndiri kuchikoro. And then ndaigonawo ma sciences. And then vashangu itiko kuti was something that was very interesting for me. Ndaida kubatsira vanhu isusu mumhuri yedu tanga tiri vasikana chete for a very long time. And baba vangu paati munhu anoita zvaunenge wafunga kuti uda kuita. Ini vandatsaura kuti ndaida kuti chiremba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Munalisa Muchatuta kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chevatipa nhasi uye tinoshuvira rakanaka kuna Dr. Munalisa Muchatuta nebasa rakakosha ravari kuita. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemutori wedu wenhau asingachinje mutipone kubvakacha Jonga Kandemiri.
Gamchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenjodzi iri kukonzerwa nekunaya kwemvura pamwe nemheni. Izvo zviri kuita kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Kuti tione kuti zvingadzivirirwa sei, tabata vatichi zinyemba vanove mutauriri weboka rinoona nezvemamiriro ekunze Remet Department. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vazinyemba.
Aiwa, tinotenda vakandemira.
Vazinyemba, tinoona kuti nguva ino mvura yave kunaya. Zvii zvamungayeuchidza vana veZimbabwe pamusoro penguva ino yekunaya sezvatinoziva makore yose zvamunogara muchiita?
Ichokwadi nemashoko evakandemira, tinoona kuti gore rino zvinenge zvikuratidza kuti mvura yedu inenge iri kuti wandei zvakare sekutaura kwatinogaroita makore ose tunguva zhinji zhinji tinoona kuti mvura yedu yemazuva ano inenge ine ukasha zvichireva kuti taakuona zviitika zvakafana nokurohwa kwemheni kuri kuti wandei zvakare aya tinoti flash flooding inenge iri kuti wandei izvi zvichikonzereswa nokuti mvura iri kunaya chaizvo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaite senzira yekudzivirira njodzi munguva yekunaya kwemvura iyoyi?
Chandingade kuti nditaure ipapa ndechekuti kurohwa nemheni hakunyanyi kudzivirika asi munhu anogona kutora matanho ekuti azvibatsire. Matanho akafanana nokuti tisange tichihwanda pasi pemiti kana kuti muti uri mumwe chete wohwanda pasi pachipapa uchiti aregaidwe ndihwande mvura iyi ingaite ukasha zvingandibatsire. Izvozvo tinowanzozvikodzera kuti aiwa musadero nokuti unogona kurohwa muti uyo nemheni unogona kubatanidzwa. Zvakare tikuona kuti kazhinji kazhinji patinozonzwa kunzi vanhu varohwa nemheni vamwe vacho vanenge vari mubani. Mubani imomo unenge uri wega kana kuti ndiwe unenge uri munhu akarebesesa zvokuti zvinogona kunge zvine njodzi izvozvo nokuti unogona kuzokurohwa nemheni. Saka zvinhu zvatinokurudzira zvakanyanyisa chaizvo kuti veduwe kana mabatwa muri mubani zviri nani kuti murare muchinaiwa zvenyu asi izvo zvinogona kuchengetedza upenyu hwenyu.
Asi veruzhinji vanokwanisa here kushandisa magetsi kuchinaya?
Musashandise mvura kana kugeza nguva dzekuti kune mvura ine mabhanangana iya. Izvozvo zvinogona kubatsira kudzivirira. Zvakare kana vari kuti vemumaguta musange muchishandisa moto wemagetsi uyu une njodzi rakakurisisa. Saka tinokurudzira zvakare kuti munge muchiregera kushandisa zvinhu zvakafana nezvokubikisa zvese zvese zvinogona kunge zvichishandisa magetsi iyayo. Tinokurudzira kuti munge muchirega kuzvibata kwonguva iyoyo nokuti mukanguva kadiki diki kako kanogona kubatsira upenyu hwevanhu.
Tiri kuonawo kuti mvura iri kunaya zvakanyanya zvekuti nzizi dzakufashukira madhamu achitorasikira. Vanhu vakawanda vari kunzi vari kusangana nedambudziko rekuda kuyambuka nzizi. Zvii zvamungava kurudzira kana kuti mashoko amungataura pamusoro pezviitiko izvozvo?
Tinoda kuti tikurudzire vanhu veruzhinji kuti veduwe kana mvura ikanayisisa pakaita mafashoma aye, musange muchidavira kana kuti kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara. Nokuti izvozvo zvine njodzi yakakurisisa. Tinokonona kuti iye zvinezvi mafashoma awanda nekuti mvura yedu yawanda. Ese kutaura kwatakaita gore rino zvakare, takati isusu mamiriro edu kana kuti matarisiro tikuona kuti mvura ichange ichinaya zvakanyanyisisa iwo mwaka uno kana kuti gore rino. Saka izvozvo zvinouya nenjodzi yazvone. Sekutaura kwatiri kuita kuti njodzi inouya yakanangana nokukurwa nemvura. Dzimwe dzimba dzisina kunyanya kusimba dzichipudzika zvakawanda wanda. Saka kurudziro yedu isusu vemamiriro ekunze ndeyekuti kana kuri kuti masangana nerwizi wazara veduwe, mirai kunzvimbo muri ikoko kana kunopoterera pane hupe hupavakidzani kusvika mvura yaderera. Vachairi vedzimota kana kuti vemabhazi, zvine njodzi yakakurisisa chaizvo kuti mute kuyambuka mwizi runenge rwakazara.
Maita basa vazinyemba, tinotenda.
Aiwa, tinotenda.
Manga makateerera kumutauriri weboka rinoona nezvemamiriro ekunze Remet Department vatichi Zinyemba. Muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC iri kufanotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe inotadza kuita kongresi yayo yechimbi chimbi. Hurumende yekurudzirwa kuita ongororo yakakwana yekuona kuti vanhu vakaremara vari kubatwa nenzira dzipi nechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzorumbidza maumbiro ari kuitwa dare remakurukota navaJoe Biden. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto. ndichitepenyura ndiri kuumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 19 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha weExtraordinary Congress ngomhla ka 27 kuviki ezayo.
Kodwa sonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe neCongress yethu, eExtraordinary Congress enhle kunye kumangalisa. Yesu kube nempazamiso lapha nalapha yana.
Iningi likhala ngokuthi alisoze lithakazelele ngemfanelo ilanga leKhisimusi ngolwesihlanu oluzayo.
IKhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele mihle sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa tubuyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kaziko, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona le, ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona.
Igcikwane leCOVID-19 liqhubeka lisidla ubhedi welizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Kopelithi seledlulisele umhlangano walo wokukhetha umholi omutsha weExtraordinary Congress obukhangelelwe ukuqhutshwa namuhla kumhla ka 27 kuviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga eMDCT abelindele ukuvota endaweni ezihlukeneyo zelizwe awenelisanga ukwenza lokho ngoba iNational Standing Committee yaleli bandla ibe lomhlangano wesiphangiphangi okulungisa udaba lokhetho. Amalunga ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, uNkosazana Khuphe uthe ibandla leli selilungisisa ingxaki ebezisenqabela lomhlangano.
Sihlangene lapha njengeStanding Committee namhlanje. Ebantwini abakhona silo deputy national, udeputy chairperson ubaba uMorgan, usenator committee silo udeputy national chair ubaba usenator uMzuri, silo secretary general ubaba usenator uDouglas Monzora, silo utreasurer general ubaba usenator Chief Ndlovu, silo ubaba uGift Manikire umama honorable Pauline Pariwa, silo ubaba uGandhi Mzingwa omashakada uSheki Mkoyi ubaba umthekwa. Sonke besilapha sihlangene nje sicubungula silungisisa ukuthi sibe neCongress yethu, eExtraordinary Congress enhle kunye kumangalisa. Yesu kube nempazamiso lapha nalapha yana.
Uqhubeke echathisa okuza kwenziwa libandla lakhe ngalomhlangano.
Kulabo COVID nezinto eziningi, kodwa iviki elilandelayo lelisile themba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle kunye kumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli.
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselele ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye kumangalisayo.
Ilunga leMDCT uMnumzana Dan Moyo obesemhlanganweni lo uthe njengebandla bayathokoza ngesinqumo sokuba iCongress iqhubekela phambili kuvikezayo.
Well, udaba lwemali I think into yaphuma boma last week yakhulunywa yaba kumaphepha ndaba, sabona ama responsive ni response yavela kupresident isithi hayi imali lana yabhadala izikwelede zomhlangano nje. Okwaphambanisekayo ukuthi akuzange kube le authority, akuzange kube le approval ngendlela imali ekumele ziphathwe ngakhona, ngoba imali lezi kumele lazi izimali zomphakathi, akusizi imali izinje zabantu ngama taxes abantu la, ngoba imali lesi ithola kuhulumeni. So njengalokho kwakubalulekile ukuthi kuchazise kumele kube le system yokuthi izimali ziphuma njani emhlanganweni endelwe system ukuthi uthi kwasuka kungakho kwaba lokungaqedakali kahle ukuthi ihambe kanjani then kwasekufuna ukuthi kube lokuchazululwa ukuthi kwenzakaleni ngalokho so sakubona kuchazululiwe ke lokho kwaleyo mali okwakuthi ishotile
umhlangano we-Extraordinary Congress uza ngemva kwesinqumo sedayela phezulu ele-Supreme Court esekuba ibandlaleli liwuqhube njalo lathi ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba athathe isikhundla sikamunye umnumzana Morgan Tsvangirai ibandlaleli lisabambene kwakungekho emthethweni. Umnumzana Chamisa wala ukuba alandele isinqumo lesi esithi ibandla le-ZANU PF yilo elifuna ukuba ibandla lakhe libe lokulwisana. Lanxa amalunga aleli bandla ancintisayo abebonakala evumelana ngokudlulisela umhlangano lophambili ukufuna izikhundla sokubangela ukuthi kungabi lokuzwisana njalo ingcwethi ezigcuna ezombusazwe zithi lokhu yikho sokumise ukuqhubekela phambili kwe-Extraordinary Congress. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance elithi lifuna uhulumende amise ukuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende lemakhansile ngele-MDCT lithi lanxa kunjalo lilenhlelo eziqinileyo ezokuthola usekelo kukhetho oluzayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Thina sesaqeda kule MDCT ungazi yemaripata uyemazambuzi yemount darini yerishinga uyemzola uyenkayi yelupane ilizwe lonke vele abala bantu ethe ngisesihlobela khathi sibafikile okhuphe baswele nje lomuntu oyedwa ecrossing njalo abasoze bafune ama-by-elections bafuna ukungena nje kuparlament kwenzela ukuthi batshintshe isikhulelo sombuso ukuthi ama-election angabi khona becatha nge-COVID. Baza kwenza konke bathatha izimali badilize ibandla lethu kodwa sesiqine sathi nko. Khathesi ngikhuluma nje ama-statistics sesile 50% increment ibandla lethu seliqinile ngoba sebebonile ukuthi wonke umuntu ozondwa izanu muyo qinisile iCongress yabo hayi ngamandlwane abanabantu njengakho kubulawayo bathatha amabizo ethu ngoba sasikhona ku-2014 Congress baserehamba besipha abanye abantu amabizo ukuthi abebebizwa kungathiwa Felix Sibanda Mafa ethi yini abantu bamkhangele bebabonta ayisini
kodwa yeleni ibandla liqime okunganani sesiya kukhetho oluzayo. Abanye bathi umnumzana Chamisa uzithulele ngakhankasi kenzi lutho.
UChamisa ule executive ule national executive ule national standing committee ulama provincial councils ulama branch njalo ayisuye mnikazi wephathi iminikazi yephathi ngabantu sesiqinile njoba ngutshela ukuthi abantu bonke sebe le sympathy la ngathi ngoba sebebonile ukuthi izanu vele ifuna ukubhidliza ibandla eliqinileyo bazifanele labo khuphe labo monzura benza abakufunayo eventually bazaku kwenza i-one party state khathesi sokule de facto one party state njengoba khathesi vele sebegcina ngamapolisa ezanu sebegcina ngama-operatives ezanu bahamba ngezimota zezanu ungake wambona umonzura uhluthi uyafika kuye uzabona abafana sebekuvala bayesaba abantu njalo baze basabe nezithunzi zabo. Thina siqinile mntana inkosi ngihambile izwe lonke yi-MDCA kuphela yilibandla elabantu insika yabantu yikho-ke hhayi sizababhuqa sibagwenxe sinqobe singabanqobe.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lane i-74 babikwa behlaselwe ligcikwane le-COVID-19 esibhedlela sempilo kumalanga amane edluleyo njalo phakathi kwabo abalichumi lane i-14 ngabasebenza kulesi isibhedlela kuthi oyedwa ngumntwana oleminyaka eyisitshiyagalolunye i-9 months ezelwe. Abanye izigulane omunye wabahlaselwe yileli gcikwane ubikwa ihle wachona impumela yokuhlolwa kwakhe ingakaphumi wathi usana lwasiwa esibhedlela seUnited Hospitals eUBH. Eloba enkundleni yebulenjini yokuxhumana yeTwitter, usikhwica mfundo solwayo ngwenyawo isiphathamandla sesibhedlela sempilo uxwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane njalo bengathandabuzi ukuthi likhona. Lokho kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi idolobho leHarare belikhokhela izolo ngabahlaselwe umkhuhlane lo bengu-57 lilandelwa yiMidlands 47 lakobulawayo 28. Lokho sokubangele ukuthi inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ledlule inkulungwane ezilithumi lambili i-12,047 njalo abangamakhulu amathathu lethumi lasithupha 316 sebabhubha. Weziphathelane lokhetho lwemelika kambe ukungemukeli kukamongameli Donald Trump ukuthi wanqotshwa umnumzana Joe Biden okhangelelwe ukuba ngumongameli kungabe kubuyisela emuva yini inhlelo eziqhutshwa kwele Melika ezigoqela eze-COVID-19 lokuholiswa kwabantu imali ye-stimulus check yokuvuselela umnotho. Sixoxa ngalolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ukungavumi kwakhe uTrump kuletha sibili uhlupho olukhulu kakhulu ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe kathesi unguhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla zakhe sivulekile uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le government shutdown yini.
Abaningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo kulokhu kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyazweleka nxa kuyikuthi kabazwanani, okwenza bangazwanani kokunokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuza izimali.
Lowo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ngolwesihlanu oluzayo uzulu emhlabeni jikelele uzamanyana ekuthakazeleleni ilanga lekhisimusi, kodwa izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi leli langa lizedlula njengezinye insuku ngoba kungelamali. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ngelanga lekhisimusi uzulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli, izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede. Kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu, kodwa lonaka iningi lezakhamizi zemaphandleni lidukuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba umangoye selale ziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali, kuthi umnumzana Tobias Banda wefumugwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isikafu ngoba ukuhamba bekunzima, ikakhulu abantu bebehlela emakhaya, ikakhulu kakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kuma business ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo isakhamuzi seNsinde kwana North othi igciwane le-coronavirus liphazamise iinhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa uNkulunkulu, ngoba izinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mikhuhlane eminingi ethiyeneyo. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuye ulahleke.
Unkosikazi Happy Mshado esinye njalo isakhamuzi seNsindi uthi lanxabe lesifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela.
Hayi, ikhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele kuhle, sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa tuboyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona le, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona, ngokubana kulokunye okusishotela udathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer, sesithole ukubamba lezi zimali, sigcina sesinganemali sesiyesaba loba ifike phambi kobuso bakho.
Umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngoduko olufanayo esithi impahla ezitolo kazisathengeki ngenxa yemtengo ephezulu.
Ikhisimusi sayithakazelela njengokuthi vele langa lithakazelelwayo, kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale nje, especially abantwana esizele esila bantwana kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokoze ngakho okokugqoka sikhulume ngakho uvele kusongaphendulwa kwabazethu, akusakwaniseki. Wesi le gciwane lokhu besikuthatha ikhotamuda adobe izigqoko ezindala sokwavalwa, okunye kwakhona akusavumela amafilimu akhe tobe kuthengeka, akusakhulumeki, ukusenza impilo ibe nzima ngamandla.
Lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo, umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka, njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingahlali iqonga amahlayana. Kusenza lukhansila kawat 17 eBhengo umnumzana Ephraim John Ngati usekhuthaze izakhamizi zeKwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivele emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlola igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kanti kababikele masinya xa umuntu ethe wafika, umntwana ethe wafika ekhaya bengahlali naye, ayibonakala ahlolwe mhlawumbe angahlangani nabo, engingahlangani nabanye abantu abaningi. Silokhu sikhankasa lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakholisisayo ukubona abantu ababo bebe bethwele into edliwayo, basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo.
Sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kulabagulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ngube.
Siyabonga Albert, luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lothu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, ukhansila wedede osesungule inhlelo ezimbili ezokuphathisa uZulu wesigaba lesi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris ku Studio 7.
Sizwa kuthiwa lukhona uhlelo osulusungulile olokuphathisa abantu abagulayo khona ngapho edede. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Engakunanzelelayo ingakangeni ehofisini ya ukuba umkhokheli wesigaba, sananzelela ukuthi abantu babelahlekelwa lezimali eziningi ukusuka lapha behamba besiye edete kuyohlolwa lobodokotela lokuthenga imithi yabefunakalayo. So ngakubona kufanele ukuthi kube le surgery le pharmacy eyokuthi abantu bakwanise ukuthola ukusizakala. Ngikhuluma kanje ngakwanisa ukuthi sithole amadokotela amabili bazabe besebenzele edete, ama-private doctors ndawonye kuwe le pharmacy wekuti abantu baya vesiti vaikwanisa kutenga amapirisi avo konapa edete. Idete sainanzirira kuti it's central abantu avere mavale Lupote, Makwandara, Mambanje, Kamativi, Tinde, Gwai, vengakwanisa kuti veuye edete ringa yokuti idete ipakati lopakati kwendawo zvonalezi ezikambireyo. Iko ngava lomubono from the beginning yokuti kumere kuti sive le surgery le pharmacy. So inkuru makanje umusebenzi okulungisa lapho vazasebenzela khona suqalisile okuthi ekuqaliseni kokwa January kungahamba kakuhle. Umsebenzi uyabe suyenziwa because wona lawa madokotela amabili sekhona on the ground endaweni yedate. Amadokotela lawa ngakhulumisana lawo ngacela ngakuguga phansi sibili ukuthi umume endaweni yami awumanga kakahle, siyacela sibili ukuthi lisizwele. Basizwela yikho bathi nasebebona umbono lowo ukuthi umbono omuhle. So abantu kade bebhadara izimali eziningi vesiye efalls vesiye ewange. Imali lezi kade beyisebenzisa ukugada uzananzelela ukuthi ukuhamba ewange usuke edate i-5 years ukuphenduka i-5 years, imali yona leyo ungayihlanganisa iyakwanisa ukuthenga imithi sile zigulane ezile mikhuhlane efana le BP, hypertension nesingizi, abale asthma, abale mikhuhlane wechukela, imikhuhlane yechiyene chiyene. Abantu laba they were the most affected. Yananzelela ukuthi abantu bayavivela eTinde, ePhashu, ngale kachana kumbe kamativi lavo vaivedhuveka ukuze vetore imali yokueneriswa ukuthi vefike lapho vakwanise ukutora khona vodokotela le mithi yona leyi ifunakalayo. So ukuba le into enjengaleyi edete yinto izanceda abantu bendawo zonalezi eziqambileyo ezihlanganisela vomambanje, voluphothi, vomabale, Makwandara, Chejou, Magoli, Kamativi, Tinde, ePhashu.
Sizwa njalo kuthiwa kulohlelo lokulethela abantu amanzi khona ngapho edete, ungasitshela ngohlelo lonalolo?
Uhlelo lwamanzi Chris, idete ihlala ithwele nzima lokuswelakala kwamanzi kubahlali bedete ndawonye lezethekele eziyabe zibuya endaweni yedete. Amakhiwa nxa evele efalls ayavakatshela indawo yeHwange National Parks vefike vetore ukuthi endaweni yangona kuya kungela manzi ngenxa yokuthi izibhorani zezinwa kade zingasebenzi kuhle. Kwaba lokukhulumisana le management yona yezinwa yaphezulu voinjiniya kusiya phezulu khona ngale kwaze kwafika kuziphatha mandla zekahulumende vo-finance minister baze vabona kufanele ukuthi idete ngakhuluma nisithi for the first time since independence ifakwe ku-national budget. Ingapambanisi amafiga engiwaziyo ukuthi afakwe ecereni kubhajethi eyaxoxwa lo finance minister iaround 7.5 million towards revamption of water supplies in Dete. Izibhorani kade zisebenza ukupamba amanzi from i-water loop zonke zingalunga. Sikhangele le mali leyi abazama ukuyiseta aside for idete.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalibonga abalaleli lokuba lesikhathi ukusizwa emoyeni we-Studio 7. Lingadinwa la kusasa.
Lo bekungumnumzana Stanley Torima, ukansila wedede, ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Ngesizwe eziphathelane labesifazana.
Yebo, ngiyabingelela. Mina ngusikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda. Ngizalwa eMbakwe, phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni. Okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90s. Sayahlala eDomodema Plumtree. Ngase ngithenga indlu ngiyakhe Plumtree. Ngase ngibona ukuthi ePlumtree, esigabeni sePlumtree, kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni, njalo kulabantwana abaningi abangayi esikolweni, abantwana abancane. Ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela.
Uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani? Njalo umsebenzi esingathi onjengokwakha ngokwakho wenziwa mbani? Bathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela?
Isikolo ngiziyakhela ngedwa, bengilabo bilida ababeyakha, baqeda ukwakha ngiyababhadala. Siyayenzelana ikhoteshini, sivumelane. Ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazobhilida bengilayele ukuthi abamthembayo ngumuphi. Abenza i-roofing, ngathola ama-roofing quotation. Ngahamba-ke ngayathenga amaplanka emutare. Ngayabe ngizithengela ngedwa, ngahambisa ekhampanini e-roofing eblawayo, yakhanda-ke behlanganisa amaplanka, ngathenga i-material. Basebethwala-ke babuya bazofaka-ke i-roofing. Ukuplasta ngabiza abantu bami from South Africa, babuya bazoplasta bapenda. Ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda, ngachuza ikhala yami-ke engiyithandileyo. Njalo siyancedisana lo mphakathi khona phana esigabeni, abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani. Abasebenza khona phana ngiyabe ngibathuma nje, abanye bedriver bedlula khona, abanye bewalker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani, bebesebenikeza ama-update.
Kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo? Kuyini wasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko?
Uhlelo lolu mina ngilubona ukuthi lunganceda intsha kakhulu, ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo. Abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele besesebancane, njalo ma sebesuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani. Abantu abasebenza e-Plumtree Council laphana ngakhulumisana labo, basebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane, like i-preschool. Then-ke yikho ngase ngisungula-ke ukuthi ngiyenze i-preschool. Ma yonke into ingihambele kahle, ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool le esiyakhiwe, kube i-preschool eyabantwana abancane abalabo bazali babo ma-drop out esikolweni. Beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda, bachayise ngabo-4, then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda-ke ntambama i-night school eyabantu abalokhali khonaphana, ukwenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla. Omunye lomunye uyabuya le-talenti lakhe, bese sincedisana. Mina sengithenga amathuluzi abedingeka lapho, ngoba into eqakathekileyo, abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa bengalamathuluzi. Then laphana bese siyenza njani? Siyenza i-sale, sesithengisa izinto zethu. Bethola imali, then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto, okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi, kumbe izinto zokubaza. Njalo le ndawo leya ile space esiningi, ngacela i-council ukuthi bengifakele one side, bafaka one side. Then ma kolo sesiqhubeka ngingasala ma-expenses amaningi, sengiyakha-ke i-primary on the other side. So kuyabe sokuyi-primary preschool to grade 7. Ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe beyefunda emakatshana, kodwa ngenxa yokuthi bafunda katshana, indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga, kuyabenza bebuyele emuva. So yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane, sivuse isigaba sakithi. Ngifisa ukuthi kuqhatshwe abantu belokhali, abantwana beplumpt khonaphana. Kungani nje siyaba ngumndeni nje, sibambane, sifundisane. Njalo into engihluphayo kakhulu kathesi yikuthi kulabantu abaningi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane, kodwa-ke ngeshwa ngabantu abavela kachana, abavela kubo Harare, Maswingo, Domboshaba, engingabaziyo mina bemfisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sikhululekile Emelia Bhokoza Sibanda owePlumtree ebesixoxa laye ekhonapha eMelika. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela, ibandla le-MDCT lithi seledlulisele umhlangano walo we-Extraordinary Congress ngumhlaka 27 kuviki ezayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
VOA News Bureau.